chinhu chinoonekwa sechinonyadzisa zvikuru uye chisingawanzokuitwa paruzhinji kuti vanhu vataure nezvenyaya yepavanoitira tsvina. Asi nekuda kuti vanhu vanzwisise kuipa kwakaita kuitira tsvina pose pose vesangano reHelpage Zimbabwe vakatombosendeka nyadzi idzi parutivi kuti vanyatsodzidzisa vanhu vakagariswa patsva muBobi District nezvenyaya iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHelpage Zimbabwe vaAdonis Faifi vanoti sangano ravo rakatanga kushanda muBobi mugore ra2013 richiita zvirongwa zvekukurudzira utsanana pamwe nekubatsira kuti vagari vawane mvura yekunwa yakachena.
Vagari vemuBobi vakaunganidzwa kwakudzidziswa nekukosha kwekuti vashandise zvimbuzi. Kana vadzidziswa kudaro zvinobatsira kuchinja mafungiro avo kuti umwe naumwe anzwe chinomutuma mukati make kuti agone kuzvivakira zvimbuzi zvake ichishandisa midziyo yake. Programu yanga isingauine mari, asi munhu kana adzidziswa nekushata kwekuita tsvina panze anobva anzwa chinomutuma kuti agone kuzvivakira matoilets avo. Vamwewo vati kurei vaya kana kuti vatingati vanotambudzika ndo vataizobatsira nekuvapawo cement kuti vobatsirwa nevanhu vemunharaunda kuvacherera makomba nevovakirwa kuti vagone kuwanawo toilet. Chechipiri tinoiti hygiene promotion, patiri kutarisa kuvakawo zvimbuzi muzvikoro zvakati wandei munzvimbo yeBobi.
Kusvika pari zvino veHelpage Zimbabwe vanoti vakakwanisa kubatsira vanhu vakwegura nevanotambura kuvaka zvimbuzi zviuru zviviri pamisha yavo uyewo kudzidzisa vanhu vanosvika zviuru zvinomwe nezvekukosha kwekuve nezvimbuzi pamisha. Vakakwanisawo kuvaka zvimbuzi zvinosvika 60 muzvikoro zvakasiyana siyana muBobi. Amai Lusinyati vemuward 23 ndemumwe wevanhu vakakwanisa kuvaka chimbuzi pamusha pavo mushure mekurudziro yeveHelpage. Amai Nyati vakaudza Studio 7 kuti kuve nezvimbuzi kwakakosha zvikuru sezvo kuchidzivirira kuti vanhu vasabatwa nezvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nenyaya yekusave neutsanana.
Vana vangu iye zvina havanetsi nokuenda kudondo, vanopinda kutoilet. Tinotipatsirira kuti tinoita zvokuti hatichawani buzwere zvokuti vana vave netseka nemudumbu nenyaya yekushaya matoilet. Iye zvino hai pane utano hwakanaka.
Bobi District ine maodi 23. Maodi 14 ndiwo ane minda mirefu yakagariswa vanhu patsva uye nzvimbo iyi yaimbove mapurazi evachena. Vatapiwa zivoi vanove district administrator weBobi vanoti rimwe rematambudziko makuru emunzvimbo iyi kushaya mvura, vachitiwo mvura yepasi inonetsawo kuwana sezvo munzvimbo umu musingana yemvura yakawanda. Vafaifi vanotsigirawo dambudziko rekushayikwa kwemvura muminda mirefu yemuBobi vachiti ndicho chimwe chechikonzero chakaita kuti sangano reHelpage Zimbabwe rione zvakakosha kushanda munzvimbo iyi. Pasi pechirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane mvura yakachena, sangano iri rakagadzirisa zvibhorani 150 uyewo rikacherisa zvibhorani 30. Munguva pfupi yapfuura sangano iri rakapedza kuisa pombi netangi remvura, izvo zvichaita kuti vanhu vemuward 23 vawane mvura. Chirongwa ichi chakaitwa nemari inosvika zviuru 16 zvemadhora. Ambuya Keti Shoko ndemumwe wevanhu vari mumisha 55 iri muward 23 vachakwanisa kuwana mvura kubva panzvimbo iyi. Ambuya Shoko avo vakatanga kugara muBobi mugore ra2007 vanonyatsoziva nezvedambudziko rekushayikwa kwemvura munzvimbo iyi uye vanoti kuwana mvura pedyo kuchavabatsira zvikuru.
Kukara kwatakaita kuno kunhamo yatakasangana nayo ndemvura. Taifamba rwendo chairo rwekuti taimuka makuseni kusvika na12:00. Mvura yacho chichichera mumadhamu toona mombe madhongi ari mukati, asi zvange tisina basa nazvo ezvinongo tapiwa nzvimbo yekugara. Mumatengi aya akiwa nemurungu. Murungu aive achiita utsinye ichikanda ndo yemombe mukati, makozho mukati, asi taisvikochera zvakadaro chiti ezvinongo tawana nzvimbo. DDF yakazozama kuti ticherere mvura yacho kwanzi iri kure, ndopayangoregera zvakadaro, ndokumbogara kumbogara.
Vabheki Zulu Svanda ndivo sachigaro wekomiti inoona nezvekushanda zvakanaka kwepombi netangi zvakaiswa muward mavo. Vasvanda vakaudza Studio 7 kuti vagari vakaona zvakakosha kuti vakwanise kugadzira pombi kana zvimwe zvinenge zvafa vasingatarisire kuramba vachibatsirwa nevesangano reHelpage Zimbabwe. Komiti yavasvanda iyi inoona kuti vanhu vaita mudeme mudeme vachibvisa dhora pamuri yega yega, uye mari iyi inochengetwa yozobatsira kana paine chinenge chichida kugadziriswa. Vanhu vakawanda munyika vakagariswa patsva vakatarisana nematambudziko ekuwana zvinhu zvakakosha semvura yekunwa yakachena, zvipatara pamwe nezvikoro. Vasipanda nevamwe vagari vemuwodhi 23 vanoti chirongwa chekudzidziswa nezveutsanana pamwe nekubatsirwa kuwana mvura yakachena zviri kubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemubove. Ndakamirira Studio 7 kubove muMatabeleland North Province, ndini Taurai Shava.